Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 23, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reElection Resource Center rokurudzira veruzhinji kuti vamirire murunyararo kunzwa zvichaturwa nedare reConstitutional Court mangwana. Magweta neveruzhinji votarisira kuti dare reConstitutional Court richatura mutongo waro risina divira rakarerekera. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reElection Resource Center, ERC, riri kukurudzira veruzhinji kuti vamirire murunyararo kunzwa zvichaturwa nedare reConstitutional Court mangwana. Dare iri riri kupa mutongo waro pachikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa chekuti dare iri risendeke parutivi zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. ERC inoti yatotanga kugadzirira sarudzo dzichaitwa munyika mugore ra2023 ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero dzavo dzekuvhota. Tabata mukuru weERC vatawanda Chimini kuti tinzwe zvizhinji.
Munongovaziva vanhu vemuZimbabwe, munhu wese ari kutaura kuti chii chichaitika mangwana. Sekuziva kwenyu ruzhinji rweZimbabwe rwa rwakatarisira nyaya iyoyo vachitevera mabatirwa yaiitwa mudare guru redu. Saka tarisiro ine vanhu ndeyekuti mangwana kuchanzi kudii, asi tiri kufara kuti tasvika pachinhambo ichocho, nekuti muZimbabwe hatisati tambosvika panguva yekuti vanhu mumatare vakapuhwa mukana wekuti vataure zvavakaonawo musarudzo. Sekuziva kwenyu chinonyanzoitika ndechekuti maobserva anouya otaura kuti chakati ndo chaitika voenda. Pamwe pacho zvongonzi aiwa maanzwa maobserva zvangotaura zvapera, asi kana zvinhu zvichinge zvazotaurwa mudare redzimhosva vanhu vachinzwa, ruzhinji rwese ruchinzwa, zvinobatsirawo kuti tinge tichiti sevanhu vemuZimbabwe chii chatinofanira kunge tichigadzirisa kuti sarudzo dzedu dzinake.
Nemamiriro akaita zvinhu pari zvino, shungu dzenyu dzava dzokuti dai zvinhu zvachifamba sei kuenda kumberi?
Munoziva changa chiri mudare nezuro hachisi chekuti ndiani akahwina semaonero edu. Changa chiri kuda kutongwa nezuro inyaya yekuti sarudzo dzedu muZimbabwe dzinofanira kumbobatwa sei. Mubvunzo watakabvirira kare richibvunza asi tisingawani mhinduro. Saka judgment iyi haisi kungotiudza chete kuti ahwina ndiani, asi iri kuedza nepainogona kubatsira Zimbabwe kuti sarudzo dzisimbiswe, tisadzoka zvakare kumatare kuti tizoudzwa kunzi chii chabuda musarudzo.
Ruoko rwenyu runenge rwava rwei mukufambirira mberi kwebasa rose iroro?
Kutanga mangwana chaiye, infact kutanga nezuro, kutanga pakangopera sarudzo, takatotanga nebasa rekuti tinge tichiongorora kuti pakanganisika pacho ndepapi uye panogadzirika sei. Saka chekutanga tava kutogadzirira nyaya yekuti mutemo wesarudzo ngausimbiswe, yatingati Electoral Act. Yatiinaiye zvino haina kunyatsosimba, ndosaka tiri kuona nyaya dzekuti kune zvimwe zviri kuitwa zvisiri pamutemo, kune zvimwe zvinhu zviri kuitwa zvisingaiti kuti vanhu vange vachiparticipeta zvakanaka munyaya dzesarudzo.
Avo vanga vari mukuru we Election Resource Center vatawanda chimini vachitaura vari parunare kuHarare. Mamwe magweta anoti ari kutarisira kuti dare reConstitutional Court richatura mutongo waro mangwana risina divira rakarerekera. Uye anoti kurambidzwa kwakaitwa vamwe vekwakakwikwidza musarudzo yemutungamiri kunzwikwa nedare iri kwaive pamutemo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare reConstitutional Court rakaramba kuti vamwe vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vanzwikwe mudare painzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Awo vari kuda kuti zvakabuda musarudzo iyi zvisendekwe parutivi. Mumwe wavakakwikwidza musarudzo iyi vaTimothy Chiguvare vanoti zvavaizotaura mudare dai vakapiwa mukana zvaizobatsira kuti dare ritonge nyaya iyi rine ruzivo rwakakwana rwezvakaitika pakaitwa sarudzo iyi musi wa30 Chikunguru.
Hatina kugutsikana nekuti tose tiri vatiri zvizvarwa zvenyika ino and tinotarisa tine kodzero yokunzwikwa nedare. Tine zvimwewo zvataona zvatachinzwa gweta achikundikana kutaura zvatinofunga kuti zvanga zvichabatsira dare kuti dare rikwanise kusvika mutongo watinofungidzira kuti mutongo iwoyo waizenge uchigutsa veruzhinji.
Asi rimwe remagweta uye vari mutungamiriri webato reNational Constitutional Assembly avo vakakwikwidzawo musarudzo yemutungamiriri wenyika muzvinafundo Lovemore Maduku vati hapana chakaipa pane zvakaitwa nedare reConstitutional Court nezuro. VaMaduku vati kuramba kunzwikwa kwakaitwa vamwe vakakwikwidza musarudzo iyi kuri pamutemo.
Ndo mutemo chaiwo chaiwo weZimbabwe. Marespondents aya akarambidzwa kutaura vaye vese vanga vari mapresidential candidates. Zvandanga ndakaitawo ini. Mutemo unoti kana uri presidential candidate kana uchinyunyuta nezvakabuda musarudzo unoenda kudare reConstitutional Court mukati memazuva 7. Ndo chete mukana wawinawo iwewo wekuti utaure nezvemaelection. Kuti anga akanaka here, haana kunaka here, unoda kuti zviitwe sei. Saka ukazoti nekuti wanzwi respondent. Wakuya wautanga kupirawo nyaya yako kudare kana even uchinyati ndiri kusapota ye uyu haufani kuita zvakadaro nekuti akuita respondent hausi mutemo ndeuyu hauya kukotwi angotsvaga mukana wekuti ndauda kuti respondent. Hakuna mutemo unosungira umwe ari kuuya kukoti kuti ataure vamwe vanhu. Munhu anosungirwa kuti atomuunza mudare chete ndeuya waari kuti akawina waroda kuti election yake isetwa site.
Rimwe gweta remuHarare vaagents Gumbo vanoti vane chivimbo chekuti dare reConstitutional Court richatora mutongo waro mangwana risina divira rakarerekera kunyange hazvo vamwe vanhu vazhinji munyika vachityira kuti vatongi vanogona kunge vachishanda vasina kuzvimirira.
Hongu ingava ino iyoyo inyaya inoshungurudza vazhinji nemairana nekuti ukatarisa kubva kukare makare edu nyaya dzakadai dzaiita kunge dzaibatwa dzine kakupindira-pindira kwevanoita zvematongerwo enyika. Asi isu tinotenda kuti judiciary yedu ibato rakazvimirira roga tichitevera bumbiro redu remutemo rinoti ivo pamaitiro avanoita basa ravo havafaniri kunge vachiwana kupindira-pindira.
VaMaduku vanotiwo vane chivimbo chekuti dare iri richatorawo mutongo wakanaka sezvo veruzhinji vakaona pazvivhiti-vhiti nyaya iyi ichinzwikwa vari kuziva zvose zvakaitika mudare. VaMaduku vati kuburitswa kwakaitwa kunzwikwa kwenyaya iyi paZBC hazvinganzi munyika mave neutongi hwejekerere.
Hapane zvamanyaya yakatongwa nezuro yanga ichiona nemunhu wese hapana kumbonyengedzwa kunoitwa payapaya. Mangwana vanhu vachanzwa nyaya yekuti mutongo wakamira sei. Munhu wega wega ngaazviite jaji achitarisawo zvanga zvitongwa. Kana wapinda mudare unofanira kunge uine unonzi umboo unoteerera kunzwa kuti umboo hauinawo ndeupi. Ndo zvatinofunga izvozvo vanhu ngavatarise hapana kumbunyikidzwa kungaita panyaya nezuro. Mutongo watichaona mangwana ndo mutongo unenge uri kwakokodzerana nenyaya iyo.
Imwe nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati nyaya dzakakoshera nyika dzinofanira kugara dzichibuditswa panhepfenyuro kuitira kuti Zimbabwe isimudzire nyaya dzeutongi hwejekerere munyika.
Asizve hazvigumire ipapo. Tingangoti nyaya yeutongi hwakanaka hwejekerere hunozooneka chete apo dare richange richisunga richipa mutongo waro panyaya iyi, zvakare richinge richizopa zvezvikonzero zvekuti richange rasvika parichange rasvika nenyaya yacho sei.
Magweta arikumirira vachamisa panyaya iyi pamwe nemagweta arikumirira vaAmazon Munangagwa ose anoti arikutarisira kukunda pamutongo uchatorwa nedare mangwana. Zvichatorwa nedare reConstitutional Court mangwana ndizvo zvatevedzerwa sezvo pasina kumwe kwazvinopikiswa pasi pemitemo yenyika. Kana dare rikarasa nyaya vachamisa, mutemo unoti mutungamiriri wenyika anofanira kugadzwa mukati memazuva maviri kubva paturwa mutongo uyu. Kana dare iri rikasendeka parutivi zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, mutemo noti sarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika inofanira kuitwa mukati memazuva makumi matanhatu. Dare iri rine masimbawo ekuti ridome vachamisa semunhu akakunda musarudzo iyi. Izvo zvinobva zvaitawo kuti vagadzwe semutungamiriri wenyika mukati memaawa makumi mana nemasere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari muBulawayo vanoti vane maonero akasiyana-siyana. Taurai Shava anoti pawo nyaya inotevera.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati semaonero avo kunyange hazvo gweta rava Nelson Chamisa vatava nemupofu vakapa umbowo hwakakwana hunoratidza kusabatwa zvakanaka kwakaitwa sarudzo. Dare rakaratidza kuve rakarerekera kudivi remutungamiri weZANU PF vaAmazon Munangagwa pamwe neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Vakapa umbowo hwakakwana asi dare rakataridza kusada kutambira umbowo uhwo vachida kusimbirira pakuti havana umbowo hwakakwana. Tirikuona zvakare dare richibata magweta ezeki neZANU PF nemaoko akanyorovera vachitadza kuvabvunza zvakasimba kuti umbowo hunyatsobuda pachena kuti sarudzo dzinabata zvakanaka. Tirikuvaona vachipiwa nguva yakareba kudarika UNDC Alliance.
Vamaposa vati vanoona zvisina maturo kuti dare ritarisire kuti gweta ravachamisa raikwanisa kuwana umbowo hwakakwana kusanganisira hwaibva kuzek, iyo zek yacho iri iyo yaipomerwa mhosva yekusabata sarudzo nemazvo. Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Spambi, uyo ati zvainetsa kuti gweta ravachamisa rikwanise kupa umbowo hunopfuura hwarakapa.
Unofunga kuti wewe ungakwanisa here kunotora umbowo kumunhu anova ndiwo akahushengeta, anova ndiwo auri kugwisana naye, ndiwo custodian wezvinhu zvese, and unonomutorera sei? Haisi criminal offense kai yakunzi unonzi watiratidzawo kuti zvinhu zvakafamba sei. Inyaya yemaelections yekunzi kana zvichitaura kuti kuriga kureva kuti munhu anozviita clandestinely, haizvitiri openly. Saka kuita kwazvaitwa izvi iwe haungakwanisi kuvhukunura zvinhu zvakaitwa murima during the daylight, hazvikwanisiki.
Munyori mukuru wesangano reIbeji likaZulu Vampuso Fuzwayo vanoti semaonero avakaita gweta ravachamisa rakakwanisa kupa umbowo hwakakwana, vachiti ZEC yakasara isina kupindura zvakawanda zvakakosha kusanganisira kuti sei yakachinja zvakabuda musarudzo katatu.
Ndofunga kuti pane nyaya nekuti waterera ma issues that were raised by Chamisa's lawyer that there are 3,000 people who voted in a polling station and the ZEC's lawyer did not dispute it. So umvuzo ndeyokuti vavhepi those 3,000 when polling station yange ichifanira kuva navanhu 1,000 or less.
Nengo ye Central Committee yebato reZANU PF vaJoseph Chuma vati semaonero avo magweta emativi ose akaratidza unyanzvi pakutaura nyaya yavo mudare, vachitiwo majaji akaratidzawo kuti vanogona basa ravo. Asi vaChuma vati zviri pachena kuti divi ravachamisa rakatadza kupa umbowo hwakakwana, vachitiwo vanotarisira kuti mangwana dare richapa mutongo unofadza bato ravo.
Semunhu anga akatirirawo ndichiteedzera mafambiro ezvinhu, ndatoona kunge aiwa isusu divi redu reZANU PF tichatova nemufaro mukuru mangwana.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Muzvare Lulu Harris vanoti pave nenguva matare munyika achionekwa seakarerekera kubato rave nenguva richitonga reZANU PF, vachitiwo zvakaitika munyika zvinopa mukana wekuti vatongi vedare vadzorere chiremera chinofanirwa kupiwa matare, vachiratidza kuti havana divi ravakarerekera. Dare reConstitutional Court riri kutura mutongo waro mangwana, uye vamwe kusanganisira sangano reZimbabwe Council of Churches vari kukurudzira veruzhinji munyika kuti vatambire zvinenge zvaturwa mudare murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa iri kupomera mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mhosva yekukurudzira kupatsanuka kwevanhu nekuda kwerusarura rudzi zvichitevera mashoko avaisa paTwitter vachiti varimi vechichena vari kutorerwa minda yavo pamwe nekuurayiwa muSouth Africa. Bazi rehutano muDemocratic Republic of Congo rinoti iri kutarisira kukura kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheEbola icho chiri kuuraya vanhu munyika iyi. Mangwana pasi rose richange rakatarisira kunzwa mutongo uchapiwa nedare reConstitutional Court panyaya yakazaiwa mudare iri nezuro. Mutongo unenge wapiwa mudare iri hauna anopikisa uye anenge anza akunda anenge otoreswa mhiko mukati meawa makumi mana nemasere. Asi mubvunzo une vakawanda ndewekuti munhu anenge anzi nedare akakunda angakwanise here kubatanidza nyika iyo yoita seyakageza negoka munyama. Vaongorori vesarudzo vakawanda vati havo sarudzo dzakaitwa murunyararo asi pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume pamwe nerimwe remagweta emutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa vatinomudaishe chinyoka. Atanga nekubvunza vachinyoka kuti vakaona sei mafambiro enyaya iyi.
Takafamba takasingawo zvatatinazvo ndokubva tashongana nevamwe vanga vakasingawo zvavo, asi pavakazvipenga kutaura takazoona kuti zvavo zvombokuda zvanga zvisina kusimba sezvedu. Saka hai tiona senyaya yakafamba zvakanaka.
Vamafumi,
aiwa tinofara nezvakaitwa. Munoona kana uchinochera mvura mumwe akaenda achinochera mvura nebhaketi sinovhinza, unobva wangoona kuti inongori juzi ratizirai, uku runorukwa uku runorudunurwa. Saka takaona kuti vabuye vedava havatozivivo kuti vakahwina nemazvibotswa zvingani.
Vachiyoka.
Zvinofadza kuwa munhu wakaita savamafume vachiramba vakangotika pavakatanga napo. Chanetsa muno munyika medu ndechekuti vakomana ivava veMDC vanozvibudza ivo nhema pamusoro pebato reZANU PF. Vazvibudza nhema ndozovomanya nadzo. Isu tinoziva kuti vamunangagwa vakawana mavhoti mangana. Vamunangagwa vakawana 2,460,010.
Ari kungodzika.
Asi vamunangagwa vakapfuura 50% plus 1 ne 31,830.
Vamafume, manzwa akazvataurwa navachinyoka vari kuti manhamba muri kutaura vanawo
chaiva chiripo ripo ndechekuti vheki yakakanya varume aha Mukukwerenzerwa kwenyaya iyi murume aitaurira isu akanyatsotaura kuti kana muchiti munhu akahwina uyu akambohwina nemavhoti manganiko pakaita runyararo. Kubirwa kwedu ndiko kuti imimi hamusi kuziva kana figa yekuti mupe munhu wenyu wamunoti akahwina. Hamusi kutoziva kuti akahwina nemangani, saka anogochinja seiko? Vheki yachinja rutatu, haina kuzviramba mukoti kuti tachinja rutatu.
Ndibvunze mbvunzo, ndombo yakwamuri vachinyoka, mangwana mutongo wedare uchapiwa, muchaona nyika ichikwanisa kufambira mberi here mune zvakanaka kana kuti mapisha pisha yaanoramba aripo?
Inini sokufunga kwangu ndiko kudai, mangwana kana mutongo wedare ukabuda, tikamira pamwe chete tose tikati haibodo, zvatongwa izvi ngatichizvigamuchirai, nyika yedu inofamba zvakanaka. Asi kana vakati taruza kudai, voita zvavakaita muna 2013 zviya kuti hei tongai tione, vomanya vonokumbira masanctions kunana America uko, hapana unovuya achivuya achizowirana nesu vanobva kumativi ikoko. Saka programu yavamunangagwa ichabuda mberi, inobudira mberi, izvo hazvina doubt, asi inogona kusazoita as successful sezvainga ichifanira kuita dai tose samaZimbabwe tamira pamwe chete.
Vamafume, munoti kudini nyaya yezvirango zviri kutaurwa izvo nezvimwe?
Takabirirwa pajekerere, munhu wese achiona ichitadza kutaura mafiga ayo, ichitadza kutaura kuti zvimwe zvinhu zvakafamba sei. Apa pane vanhu vakashaika vachipfurwa nemasoja murodhi zvakaonekwa nenyika yese nepasi rese tekeshere, tichiona vanhu vakanga vachishungurudzwa nekutambudzwa. 5 years idzi dzapera takashungurudzikwa tichitambura, mari haisi kuwanikwa mumabhengi, inflation yakutosvika pa100%. Isusu hatizirisu tinotadzisa vanhu kutonga, hunhu hwavo hwavanoita kana vachitonga hunoita kuti nyika iyi iparare. Umondi huriko, udzvanyiriri huriko, zvese zviriko izvi, vanhu variko, nyika yose inozvinzwa.
Muchiurayana kana upuruvheya hwenyu,
inini muchangouya kuZANU-PF, hamungatarisi. Ndizvozvo
zvamunotaura izvozvo, fambai nazvo vamafume. Asi mangwana gamuchirai mutongo wedare. Mangwana
uri munhu achangojoina chechi unenge uchida kudarika, unenge uchida kukunda mabhishopu kuparidza shoko ravo, hamungaparidzi zvezano kakudarika mabhishopu ezano.
Avo vanga vari Gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Manzwa zvekare kubva kune rimwe remagweta emutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vatinomuda Ishe Chinyoka. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vekumasvingo vari kuita maonero akasiyana-siyanawo pamafambisirwo akaitwa nyaya yaive mudare reConstitutional Court neZuro. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vagari vazhinji vari kupesana pamaonero avakaita, vamwe vachiti dare rakabata nyaya iyi zvakanaka, vamwe vachiti vatongi vakaratidza kuti vane divi ravakarerekera. Mugari wekwaMajange muzvare Precious Manyoka vanoti vakaona kutongwa kwenyaya iyi yose paterevhizheni, asi vanoti vatongi havana kuenzanisa magweta pakuvabvunzurudza.
Ndoona sekuti maloya akagona kupresenta makesi avo, asi ndine chichemo 1 nemajaji. Ndakaona sekuti vaita sekuti vamwe kana vachitaura havanyanyi kuita sekuti vanovapina sereki. Umwe akangoda kuti asumuka ataure, votoita sekutoti vatova emotional, vakuda kutoita sekuti yatova pesonari vakuataka munhu uya. Kana nyaya yechitongwa vese ngavangobvunzwa zvakafanana, kana vachita vese kuiswa pakona ngavangoiswa pakona zvakafanana, kwete kuita sekuti vanorerekera kune rimwe divi. Vaiwo ndaona sekuti pakataura lawyer wana weZANU-PF haana kubvunzwa zvakanyanya, wezeki wacho ndovakaresva election, ndovakabira, but havana kana kumbofaiwa nemvunzo yataitarisira kuti vanzi budisai evidence yenyu inoratidza kuti hamuna uriga. Havana tsve vakuvhundutsira uye angauya nenyaya yake ukoti weMDC Alliance ndiye waitopiniwa kuita sekuti iye ndiye wakabira election yacho.
Asi vamwe vagari vanoti nyaya yakabatwa zvakanaka nevatongi, vachiti vakapa mikana yakafanana kumagweta ose. Mumwe vanhu ava muzvare Jini Mutande vanoti vatongi vakaita basa ravo nemazvo pasina kutora divi, uye vanotarisira kuti vachapa mutongo unogutsa veruzhinji.
Haini maonera wangu vatongi wakaita basa nemazvo. Apa vakabvunza vanhu mubvunzo wese yakaenderana pasina kubiridzira. Vamwe vaibvunzwa mubvunzo yakawanda nekuti ndivo vanga vaenda nenyaya. Asi maonera wangu vatongi vaya vakaita basa nemazvo. Ndivo vane experience vagara nebasa ravo. Saka totaswa judgment ichabuda mangwana ichange isina divi rakarerekera.
Vamwe vanoti zviri pachena kuti vatongi vaiva nedivi kubudikidza nekubvunza kwakanyanya kwavakaita gweta remutungamiriri weMDC Alliance vatava nemupofu asi vasina kuzoita zvimwe chetezvo kumagweta eZANPF neZimbabwe Electoral Commission ZEC. VaEdmond Mutangamira vanoti havana chinyimbo chekuti vatongi vachapa mutongi wakanaka nekuti vakaratidza divi ravo pakutonga nyaya iyi.
Mangwana pachabuda mutongo yekoni kuti handifungi kuti tichava nemutongo wakanyatsokunakisa unofanirwa kuenderana nenyaya yanga iripo. Nenyaya yekuti majaji anga aripo akabva atotaridza divi ravo ravakarerekera. Izvi zvaikonzerwa nemubvunzo yaibvunzwa malawyers eMDC. Mubvunzo yachona yanga yakanyakomesesa plus yainyaya kutsoropodza zvinoitwa nemalawyers eMDC. Ava vezano hakuna kana chakamboma chakavanyanya kubvunzwa kana chavakanyanya kukwesherwa nemajajis. Zvinova zvinokuratidza zvekuti mutongo wavo uchangobuda uchingotaura iyo kuti ZANU-PF ndo yakahwina vamuna akagwa ndo vachaita se vachangova purezidendi zvakare.
Asi amai revai moyo vanopikisana nemafungiro akadai vachiti vatongi vakaita basa ravo zviri pachena uye mutongo uchabuda unofanira kutambirwa nemunhu wese. Vamwe vakaita saThomas Mbetu vanoti magweta akamirira vachamisa nemutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vakagona kukakavadzana uye vachiratidza pasi rose kuti zvakabuda musarudzo zviri kukonzera mutauro mukuru.
Izvozvo zvinogona kusabuda zvakadero nokuti iyo ZEC iri responsible nemaelections yakatotaura kuti pane pangu patakakanganisa. Zvino kana iye referee obvuma oga kuti ndakakanganisa ndakaverenga ruviri ruviri rutatu rutatu ndichichinja maresults izvozvo zvongokuudza kuti sarudzedza zvina kubatwa zvakadi zvakanaka. Iye referee wakabvuma oga koisu kana tichiona tonde kana referee wabvumaka totoona kuti aiwa zvino zvinofamba zvakanaka.
Vatongi mafumbamwe vaitungamirwa naJustice Luke Mala vakati vachapa mutongo wavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona Nasi, tanga tiri kutarisa zvakaitika mudare reConstitutional Court neZuro uye zviri kutarisirwa neveruzhinji kuti zvichaturwa mangwana nedare iri. Regai tiende kuvateereri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Muritara naSilas Pfupa.
Mukoma Silas, tanzwa kuti muri kuTokyo kwaMutoko kwakamira sei?
Haiwa, tiri kuzvedu kwaMutoko. Pfungwa dzangu ndedzeingoti tiri kuda kuti nyika ienderere mberi. Zvinenge zvabuda mumangwana ngatingozvigamuchirei because dzichada kuramba dzichinetsana nezvakaitika izvi. Nezvaitaurika neZero Matare. Majaji ngangoite zvinhu zviri partial, zvinhu zviri fetched.
Imimi makakwanisa kuona nyaya iyi muri kupi kwaMutoko iko?
Ndaiona paZTV ndiri kwaMutoko. Kunzwisisa taindzwisisa chirungu chavaitaura asi zvekuzotaura zvemaparagraf chakuti ndo zvaizonetsa zvemunongozviziva. Nyaya iripo yakanyatsondibata ndeyekuti vachamisa vaitaura kuti vane mavhi 11 asina kubuda. Asi mavhi 11 hatina kuona achibudiswa mudare dzimoso.
Saka imi Zimbabwe yamunoda ndeyi yakaita sei?
Zimbabwe yatindaa ndeyekuti zvinhu zvingazvenderere mberi, zvinhu zvakanaka, zvakanakira munhu wese, munhu wese achishanda achidya vachiguta.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa zvakaitika mudare reConstitutional Court neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngati sanganei zvakare mangwana tichikupaizve chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.